zvandingareva so, ndezvekutiko zvikoro pazvangavhura just 3 days ago takangonzwa kutiko pana vana vasinganzwi zvakanaka muzvikoro zvedu zvinosanganisira Chegato, Masase, Munene High, Musume High neMunene Primary School. But the Minister of Health vakazoendako vakanoscreena vana. Saka kumasase vakascreena vana vose ndokuwanikwa 40 vakatesta positive. Then kuChegato vascreenwa so far is over 300, but kune over 103 mana nevarayidzi vanosvika vatatu vari positive. KuMunene High kune 9, KuMunene Primary pedo ipapo pane 7, KuMusume High kune 6. Saka ndo zvatiwiravo muzvikoro zvedu muno muMberengwa.
Saka pari zvino vana ava vari kupi ivo vakawanikwa vaine COVID?
Vana vese ava vachiri kuzvikoro zvavo vakakreitewa nzvimbo yokutiko vakasangana navamwe kuti vagone kugara vari voga vachimonitiwa. Asi pari zvino hapasati pava neany critical cases dzati tanzwa. Macases acho ose anoratidza kutiko achiri pa manageable state, nokuti vana vose tiri kunzwa kutiko hai vari kufara. Hakuna aratidza kutiko akurwadziwa kutika angada kuindiswa kuchipatara.
Taona kereke yanyora tsamba yekutsvaga rubatsiro. Mungataura pamusoro petsamba iyoyo, Bishop Sibanda?
Tanyora tsamba nokuti panga pane information inongofamba ichibva kwakasiyana siyana mumasocial media platforms apa. Asi information yakazara hayo inopiwa neMinister of Health, but panenge pane imwe information yakangowandawanda. Saka isusu responsible authority tanyora tsamba kuti tizivise kuti zvatinazvo zvakamira sei. Saka tsamba iyi ine chinangwa chokuclarify kuti situation yakamira sei. Ndochokutanga. Chepiri ndechekuti ko rubetsero runodiwa kana paita dambudziko rakadai, hatigoni kuti titi isu takakwana nokuti hatidombozivi kuti ko richatisvitsa kupi. Ende kuna vanhu vanenge vachishuva kuti vatibetsere. Saka patsamba patangonyora zvinogara zvichidiwa pasituation dzakaita saidzodzi, masanitizers, maface masks. Tanyoravowo kuti vamwe vanopiwawo maprescriptions kuti zvikoro zvitenge mishonga, tikativo chikafu, nokuti kune zvimwe zvikoro vana madei scholars. Saka vakazotiteniwa vamwe vacho kune zvimwe zvikoro kuchinzikwa hamuchagoni kuti mupinde mudzokere kumba. Saka vae vachiwana chikafu pachikoro ipapo nyange ivo havasina mabudgets. Saka rogona kubetsera kuti vanhu vasaita overspending, nokuti hatizi kutiko tichava nesituation kusvikarini. Although weare hoping for the best.
Tiri kuonawo muri kutsvaga rubetsiro rwematende. Anenge ari yei matende aya?
No, matende tachingoitira kutiko kana makesi akaramba achikura mafacilities anogona kuzowandirwa, nokuti munenge mo muchifanira kutiko mube nemore space.